manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 30/2018 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva remusi wa30 Chikunguru 2018 sezuva resarudzo dzose munyika. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaida kuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere sezviri mubumbiro remitemo. Vamunangagwa vopomera dzimwe nhengo dzebato ravo vachiti dziri kuronga kuvabvisa pachigaro kana vakakunda musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. Chikwata chenhabvu chenyika Chema Warriors chotarisirwa kusimuka mangwana chakananga kuSouth Africa kumakwikwi eCOSAFA Castle Cup chisina mutambi wepakati Marvelous Nakamba uyo akakuvara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti nyika ichaita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura musi wa30 Chikunguru 2018. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso chavo mugwaro rehurumende reExtraordinary Gazette nhasi vamunangagwa vati kana pachinge pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika sarudzo dzedzokororo kana kuti runoff dzinozoitwa musi wa8 Gunyana vamunangagwa vazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanofanira kunyoresa kunomination court musi wa14 Chikumi mumatare amagistrate nemahofisi ekanzuro ari munzvimbo dzavo zvichienderana nekuti sarudzo dzinenge dzichida kukwikwidza kwidza munhu ndedzipi dare richatambira magwaro eavo vanoda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika richagara munomination court A paHigh Court iri pamapondera building muHarare kutanga nenguva dza10 mangwanani. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yabva yazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo vanogona kutanga kunotora magwaro ekunyoresa mangwana chaiwo. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku vaudza Studio 7 kuti chasara chikuru ndechekuti vanoda kupinda musarudzo idzi vachinyoresa kuzek
shomanani zvava zvinofanira zvangosara kwangosara kuti vese vanoda kuita macandidates vagadzire mapapers avo kuti musi wa14 June vono nominatwa semacandidates then musi wa30 pakuitwa election pakati apa yangova chete macandidates vano kufamba vachikambena nekutiwo maperiod neya election period saka vemapepa nhau nevese vanoita zvemamedia vanofanira kunge vava kuti vanhu vari kuita macandidates vakwanise kupuwa mukana wekubudiswa pachena kuti ndeuyu neuyu neuyu.
Vamadhuku vanotsanangura kuti pane zvimwe zvinodiwa izvo vati zvichaziviswa nezek kudare renomination court.
Zvinoenderana nechekutanga kana uchida kuita MP unofanira kunge une makore 21 and unenge fan a 21 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota. Kana uchida kuita senator unofanira kunge une makore 40 uyezve uri munhu akarejestwa kuvhota kunze kwemadzishe nevamwe. Kana uchida kuita president unofanira kunge une makore 40 uri munhu akarejestwa kuvhota. Ndochete zvinodiwa izvozvo. And then kune vanhu vanoti kana vachida unofanira kunge une masi vanhu vari kusupport.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDCT muparamende vaInnocent Konese vati kunyange hazvo vasiri kufara nemutemo wesarudzo muutungamiri wenyika aita zvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika.
Asi paprocess yemutemo mubumbiro redu makanyurwa kunzi kwedu kwanga kuitwa ma elections kubva pana 23 July kusvika kuna 22 August saka date rataurwa rimswa 30 July riri munguva yacho yakatarwa pamutemo.
Sachigaro rimwe remasangano anoongorora sarudzo re-Elections Resource Center vaTrust Manda vati kutarwa kwezuva resarudzo kuri pamutemo uye zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachigadzirira sarudzo idzi nekuti zuva iri harichashanduka. Vakurudzira vanhu kuti vaendese kunonyoresa kuvhota pamazuva maviri asara vachiti zvinhu zviri nani chose kunyange hazvo paine nyaya dzemirizhonga pano nepapo munyika. Vamunangagwa vachange vachikwikwidzana navaNelson Chamisa veMDC Alliance pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anodarika zana nemakumi matatu musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo nyanzvi mune zvemitemo apo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paNational Endowment for Democracy muno muAmerica, Dr. Alex Magaisa, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvaitwa nemukuru wenyika ndo zvazvakatarisirwa nevanhu vazhinji, ndo vane simba kutaura dates dzemaelection vachinge vataurawo neinonzi Zimbabwe Electoral Commission vanovaivo referee wemaelection. Saka zvotarisirwa kuti vanga vakawirirana kuti ndo zuva rakanaka. Zvinoreva izvovo futi kuti voters roll inofanira kuti ichivharwa. Pamutemo inofanira kuvharwa mazuva maviri vataura zvavakataura. Saka musi wa 1 June 2018 ndo pachavharwa voters roll. Tochiziva kuti ndivanani vachavhota, ndivanani vasingavhoti. Zvinoreva izvo kuti vese vaya vasati varegista ngavaite chipatapata kumhanya kuti vanoregista mazuva maviri atasara navo iwayo.
Iro zuva ratarwa nemutungamiri wenyika iri rinogona here kupikiswa kana nevamwe vanenge vachida kupinda musarudzo idzi?
Bumbiro remutemo rinotaura iro kuti sarudzo inofanira kuitwa mazuva asingapfuure 30 makumi matatu kubva pamusi unenge wapera temu yapurezidendi. Saka purezidendi vakapinda mubasa muna 2013 musi wa22 August. Zvinoreva izvo kuti maelection yegore rinawo anofanira kuitwa pakati pa21 July na21 August. Saka mumazuva iwayo 30 ndo mazuva anokwanisa kutarwa nemukuru wenyika. Kuti pane vangade kupikisa date iroro, pane zvimwe zvinhuwo zvinosiyana siyana zvakafanana nekuti voters roll tichaona isu musi wa 1 June kuti inenge yabuda here, inenge yapo here.
Tanzwa kuti nomination court inenge iriko musi wa 14 June.
Nomination court ndopaya pekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vaende kunoonekwa kuti ndinhingi uye kuti vanokodzera here kuti vange vachikwikwidza. Saka izuva riri important chaizvo, izuva rakakosha. Rinofanira kuitwa mavhiki mairi after paitwa proclamation yaitwa iyoyi kana kuti mavhiki asingapfuure 3.
Avo vanga vari vakandemiri veStudio 7 vachitaura nenyanzvi mune zvemutemo, Dr. Alex Magaisa, vari parunhare muno muWashington DC. Dare reConstitutional Court nasi raramba nyaya yekuti zvizvarwa zvemuno zvinogara kunze kwenyika zvivote musarudzo dzegore rino zviri munyika dzazvigere.
Dare reConstitutional Court nasi raramba nyaya yekuti zvizvarwa zvemuno zvinogara kunze kwenyika zvivote musarudzo dzegore rino zviri munyika dzazvigere. Pamutongo wavatura nevamwe vavo mudare iri, mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare munyika Justice Elizabeth Baunza vati vaona nyaya yekuti vanogara kunze vavote musarudzo isina maturo. Vamunangagwa vachange vachikwikwidzana navaNelson Chamisa veMDC Alliance pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anodarika zana nemakumi matatu musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutyira kuti vangangobviswa pachigaro kana vakakunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru, vachiti pane vari mubato ravo reZANU PF vari kuronga kuita izvi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamberi veZANU PF Vashitaura pamuzinda webato ravo muHarare nhasi pavaita musangano nevakakunda pamwe nevakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU PF musarudzo dzeparamende. Vamunangagwa vati vakawana runyorekupe rwekuti pane vakashandisa mari kuti vakunde musarudzo vagozovabvisa pachigaro vachishandisa dare reparamende kana vachinge vakunda musarudzo dzakatarisirwa musi wa30 Chikunguru.
There are two things I would want those among you who would want to know what happens. First, you must realize that the Constitution provides the basis of impeachment, and such basis must be fulfilled before impeachment proceedings begin. Secondly, our Constitution provides a tool, an instrument, to chuck out from Parliament any member whom we think is not ZANU-PF anymore.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazonyora tsamba yekusiya basa munambudzi gore rapera pakapindira mauto mune zvematongerwo enyika mushure mekunge nhengo dzeparamende dzakange dzatanga urongwa hwekuvabvisa pachigaro mudare reparamende. Asi imwe nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vati zvataurwa navamunangagwa izvi zvinoratidza kuti vamunangagwa vakaomerwa nezvinhu pamberi pesarudzo idzo dzavati vanogona kusabudirira madziri.
Zviri kuratidza kuti maelection anouya vamunangagwa vanenge vakaruza nokuti imo muzano mavo chaimo chaimo vanhu vakadambukana uye vakatohwina zvikuru ndeve yatinoti G40. Saka chatingati ZANU chaiyo yaparara.
Nekune rumwe rutivi vamunangagwa vakurudzira vose vakakunda pamwe nevakakundwa musarudzo dzemapuraimari mubato ravo kuti vabatane voshanda pamwe chete pamberi pesarudzo vachiti chakakosha ndechekuti bato ravo rikunde musarudzo dziri kuuya.
Kana wahwina ndochinguva chokuhwina vuchakwe kuzvino hazvibvi kuti mangwana unohwina. Kana waruza ndochinguva chakotambira chokuruza iko zvino hazvibviri kuti mangwana ucharuza zvakare. Asi chikuru ndochokutenda kuti uri muZANU PF, uri nhengo yomusangano weZANU PF. Basa rauchapiwa neZANU PF harinei kuti uri palevel ipi, rakakosha.
Vamunangagwa vatiwo hapana dzimwe sarudzo itsva dzichaitwa dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzeparamende vachiti vakahwina ndivavo vachamirira bato ravo musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Vati avo vari kurwadziwa nekukundwa kwavakaitwa pamwe neavo vanoti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka vanofanira kumirira nguva inotevera sezvo vachiti yave nguva yekutandanisa nesarudzo dzenyika idzo dzavanoti vanofanira kuhwina zvine mutsindo vachiti mapato anopikisa akawandisa zvavati zvinovapa mukana wekukunda musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Zvichitevera kutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, boka reZimbabwe Election Commission ZEC rinoti vanhu vane mazuva maviri chete asara kuti vanyorese kuti vavote musarudzo dzegore rino. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau nhasi pamuzinda wavo muHarare sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba vanoti bazi ravo rave kuzadzisa zviga zviri mubumbiro remutemo wesarudzo sezvo vave kuziva zuva resarudzo. Amai Chigumba vanoti chekutanga ndechekuti vanhu vazive kuti vanofanirwa kunyoresa kuvhota kana kuona kuti mazita avo akanyorwa zvakanaka here kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. Vanoti mutemo unosungira ZEC kuti ivhare kunyorwa kwemazita evanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino mazuva maviri mushure mekuziviswa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika. ZEC ichamira kunyora mazita evanhu vanoda kuvhota gore rino nechishanu svondo rino, asi vanoda kuzovhota musarudzo dzichatevera vanokwanisa kuramba zvavo vachinyoresa. Amai Chigumba vanoti dare rekutambira mapepa evachakwikwidza musarudzo kana kuti nomination court richagarwa musi wa14 Chikumi. ZEC yazivisa kuti vose vanoda kupinda musarudzo vakasununguka kutora mapepa padandemutande ravo vonyora zvinodikanwa voenda nawo kumahofisi eZEC kwete kungomirira musi wa14 Chikumi. Amai Chigumba vazivisawo kuti gwaro riri kunyorwa vavhoti iro richapedzwa kunyorwa mavhiki maviri ari kutevera richapiwa nhengo dzose dzinenge dzanyoresa kupinda musarudzo pachena, asi veruzhinji vanoritenga nemutengo wakaderera kana vachirida. Vasingaone vachayamurwa kuvhota nemunhu wavanoda kwete zvaimboitwa musarudzo dzapera zvekuyamurwa nevashandi veZEC vanenge vachivhotesa paine mapurisa. Amai Chigumba vanoti manyepo ekuti vachawedzera nzvimbo dzekuvhotera kana kuti mapolling stations vachiti nzvimbo 10,800 dzakakwana. Vachipindura mibvunzo mushure mekutaura, amai Chigumba vanoti boka ravo rine mari yakakwana yekufambisa sarudzo sezvinodiwa nemutemo. Vanoti pari zvino vakawana mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nematatu emadhora kana kuti 143 million pamari mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemasere kana kuti 198 yavainge vakumbira. Amai Chigumba vanopedzesera nekuzivisa kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvichaziviswa mukati memazuva mashanu vanhu vavhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.
Tichiri panyaya yeZEC, mumwe wemakomishina eZimbabwe Electoral Commission avimbisa kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika pakupera kwachikunguru vachakwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vatikubani moyo, vanove mumwe wemakomishina eZimbabwe Electoral Commission vapa chivimbiso ichi pamusangano wekuzeya nezvesarudzo waitwa muBulawayo nhasi. Vamoyo vati ZEC inoziva kuti kutadza kwemapato ezvematongerwo enyika kuwana gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota inyaya huru. Vakati ZEC ichaita kuti mapato ose nevanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo vakwanise kuwana gwaro iri.
ZEC haichade kuti kuitike zvinhu zvekudhara zviya vanhu kwavaichema vachichemera ekuti hatina kupiwa voters roll. Mapato anofanira kuziva vanhu varegista kuti vakaregista kupi kuitira kuti vanyatsoona kuti kana vakukambena vanokambena vachishandisa direction ipi. Chichaitika ndezvekuti voters roll ichaitwa gazetted, zvichireva kuti inenge yaitawo final. Then maparties anenge aitwa nominated nomination court, ipapo ndokwatichaziva kuti ndevanani vari kukwikwidza. Ivavo vari kukwikwidza ndivo vachapiwa mukana wekuti vauye kuzotenga voters roll.
Pakusavimba kuchina vakawanda pamusoro pemashandiro eZEC, vamoyo vati vanobvuma kuti ZEC nenhoroondo yakasviba pamabatiro ayaita sarudzo dzapfuura, asi vati vanhu vanofanirwa kupa ZEC iripo pari zvino mukana wekuti iite basa rayo vasinganyanyofunga nezvenhoroondo iyi. Pamashoko ekuti veZEC vari kuramba vachishanda nehofisi yaRegistrar General, izvo zviri kuita kuti vamwe vafungidzire kuti iyi ndeimwe nzira yekubiridzira nayo sarudzo, vamoyo vati kushanda kwavanoita nevekwaRegistrar General ndekwekuti vawane magwaro akadai seanoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate. vatsinira kuti zvose zvinechekuita nekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota uye kuve negwaro revanhu ava zvave mumaoko ezek uye hazvichinei nehofisi yaregistrar general. Mudzidzisi mune zvebudiriro nerunyararo vaTobias Guzura, vanove mumwe wevataurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti kugadzikana kwevanhu munyika vasingatyisidzirwe uye munyika muine runyararo ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuti sarudzo dzive dzakachena munyika.
Kuti sarudzo dzibude pasava nemvonga mupopoto, pasava nokupikisana kuti sarudzo dzina kubuda zvakanaka, hunge electoral security iripo. Nokuti kana vanhu vasina kugadzikana zvakanaka, sarudzo dzaitwa. Zvinoreva kuti vanhu vanenge vaine kakutya kana vakuenda panguva dzokunoita sarudzo. Zvokuti vanhu vane vasina kugadzikana vazogonoita sarudzo vakasununguka. Uye zvakare kana vanhu vasina kugadzikana kunguva dzasarudzo dzaitika, zvinoreva kuti vanhu vanogona kutokoniwa zvachose kunoita sarudzo. Saka zvoreva kuti at the end of the day, sarudzo ichinge yapfuura ichinge yaitwa, zvinobuda musarudzo zvinogona kuva zvisingataridzi chaizvo chaizvo zviri mufungwa dzevanhu vana veZimbabwe.
Vamwe vange varipo pamusangano uyu vati vanoshushika nawo nenyaya yekupindira kwakaita vechiuto mune zvematongerwo enyika, vachiti izvo zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvisatambirwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura zviri pamutemo nhasi kuti sarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Mumwe wevange varipowo pamusangano uyu muzvare Teresia Musago vati vanotyira kuti nekuda kwekuvepo kwemapato akawanda nevamwe vakazvimirira vega vari kuda kukwikwidza musarudzo, vanhu munyika vachatadza kuvhota mukati mezuva rimwe chete ratarwa iri.
Vavhoti vachatora nguva yakawanda steric muballot booth nenyaya yekuti this year tinogona kuita ballot booklet instead of a ballot paper. Nemhaka yekuti tinenge tine macontestants akati wandei, sezvo zvichinzi tine maparties anogona kudarika 124. Kana pakadaro katogona kuita, kana uchiperuza uchingovhura kuti ndeupi wandichavhotera, zvinogora kutora nguva refu izvozvo. Saka inini pachangu handifunge kuti one day ichaita enough kuti vanhu vakwanise kuvhota zvakanaka-naka.
Asi vamoyo vati havaone mapato ose anoti achakwikwidza musarudzo achizokwanisa kuita izvi, vachiti vanofunga kuti kuvhota muzuva rimwe chete chinhu chinokwanisika. VaStephen Ndoma, avo vanoshanda nesangano reMass Public Opinion Institute iro raita musangano uyu, vati chimwe chezvinangwa zvemusangano uyu kuedza kubatsira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nhasi rapamutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvigoni kuzovhota musarudzo dzegore rino zviri kunze kwenyika. Nyaya iyi yakanga yakwidzwa kumatare nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze, zvinosanganisira mutungamiriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba, avo vari kuSouth Africa. Mutongo uyu wakanganisa zvikuru tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvanga zvine tarisiro yekusarudza vatungamiriri vazvinodawo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vatino Mambeu kuti tinzwewo maonero esangano ravo.
Chinotinetse panhau iyi yaitwa nedare reConstitutional Court kuZimbabwe ndechekuti havana kupa zvikonzero. Mukurambiwa kwemhosva kana mukudismisiwa kwadzo, maziviro edu mhosva dzinodismisiwa zvichipiwa mareasons ekuti vaya vakanga vaenda kumatare vagogona kuona kana pane pavangagadzirisa kuti nhau yavo igone inge ichinzwisisika. Asi zvisinei, regai titi isu semafungiro edu semaZimbabweans vari kunze kwenyika takanga takatambira hurumende iripo yenew dispensation tikati yauya kuzorerutsa mararamiro nemagariro evanhu vemuZimbabwe vari pazhe nevari mukati menyika. Taifunga kuti isusu iyi hurumende ichasiyana nehurumende yavaMugabe yakanga isingadi kunzwa nezvenhau yediaspora vote. Saka dene vataura chikonzero kuda chingati hakuna mari, taigona kutsvaka kuti mari tingaiwana sei. Dene vanga vataura logistics, taigona kuona kuti logistics dzingafambiswa sei. Saka kubva varamba vasina kupa chikonzero chakadzama, zvinoratidza kuti vane urongwa hwokuriga maelections. Sekutaura kwavo vaMnangagwa vakati the voice of the people is the voice of court. Saka zvinotinetsa kuti kana isu vanhu takumbira chikumbiro chekuti tigone kuvhota, votirambidza uyezve vasingapi chikonzero, izi ramwari raenda kupi?
Zvino tikatarisawo kuti musangano unomiririra zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze wamunoshanda nawo imi, zvii zvamunoona sekuti mucharonga kuchibva zvino kuenda kumberi?
Dambudziko ratinaro pakuendesa vanhu kumusha inhau yemaresources. Zvinotigozhe kuti sesangano rinoshanda nevezvizvarwa zveZimbabwe mukati menenyika tigone kuti tingaunganidza mari dzekutakura vanhu. Asi isusu taiti dene hurumende yanga yauyisa mapolling stations kumaembassy kwedu kana kumaconsulate, zvaiva nyore because it's now internal, taikwanisa kuita mafacilitation. Asizve tatambira mashoko aya nhasi, tichamadzeyavo nevatatakamira navo tichienda mukati meconstitutional court, toona kuti ndehupi humwe ugwaro hwatingatora kana kuti ndedzipi dzimwe nzira dzatingatora kuti tigone kutarisisa zvataurwa neconstitutional court muzuva ranhasi.
Kune vamwewo vahambenge vachitaura-taura kuno vachiti, tanga tagara tichiziva hedu kuti hatina kuvhota kwatichabvumidzwa kuita nehurumende iyi. Manga muine tarisiro yakakura zvakadii mune zvanga zvichitarisirwa kubuda munhau yanga iri kumatare?
Isusu tarisiro yedu yakanga ichibva pakutaura kwapurezidendi Mnangagwa, vakati the voice of the people is the voice of God. Saka tisu vanhu vanodarika 3 million Zimbabweans vari mudiaspora vakanga vakumbira kuti vapiwe mukana wekuvhota. Saka takati regai tiidze kutaura kwava Mnangagwa tione kuti vane chokwadi here. Asi mamiriro azvinoita ndezvekutaura kuti ivo nehurumende yavo havana chokwadi pamazuva anoti zvido zvevanhu ngazvizadzikiswe.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vatino Mambeu vachitaura vari parunare kuJohannesburg neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvinoreva mutongo wedare reConstitutional Court panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwa kuvhota zviri munyika dzazvigere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nako Kambo Teresa kubva kuna Simon Chimbetu, tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva remusi wa30 Chikunguru 2018 sezuva resarudzo dzose munyika. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaida kuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere sezviri mubumbiro remitemo. VaMnangagwa vopomera dzimwe nhengo dzebato ravo vachiti dziri kuronga kuvabvisa pachigaro kana vachinge vakunda musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai nantungamiri Ngomo.